Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ya na uzedu zanasi chishanu kukazi 16 2018. Vanu vakawanda vanu ungana mu South Africa kumunamato wokurangarira mutungamiri we MDC vamogen changirai avo vakashaya nechina ku South Africa uko vairapwa chirwere chegomarara. Mutevedzeri wemutungamiri we MDC akasarudzwa pa Congress ya 2014 muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kushanda nemhuri yekwatsvangirai kuti zvinhu zvifambiswe negwara kwaro paine chinangwa chekuona kuti gamba ravo raradzikwa zvine chiremerera. Vanhu vanobva mumatunhu akawanda vokurudzira nhengo dzeMDCT kuti dzizvibate panguva ino apo nyika iri kuchema kushaya kwavatsvangirai. Komiti yeparamende inoudzwa kuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni makumi mashanu emadhora yemari yemangoda ayo anonzi haana kufambiswa zvakanaka kwamarange. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. kusvika na 10 p.m. nhasi tiri kutaura kwemaawa maviri pamusoro pekushaya kwavatsvangirai uye zvakunoreva kuvanhu vemuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 6080-15580 ne-15460 kilohertz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu cha 6 a.m. icho tinokupai muvhuro kusvika china. Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichaenderera mberi tichirangarira vaMorgan Tsvangirai. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.